ma business atinawo ku Burungwe tine ma project atiri kuita akasiyana siyana. Tine project yemabua goats tiri kuita ukudzi ma road runner, uyezve tiri kuita project yenguruve as well. Kozoti tine ma wholesale hardware, zvigayo, tine ma restaurants ku Burungwe kwakare. Kozotiwo kwana mutare tine zvakaita se ma lodge tiri kuita ze real estate. Kozongoitawo kuHarare ikoko kune imwe shopping complex iri kuvakwa, asi maprojekti akati wandei zvavo anichitamba. Saa nenguva tichingoshingirira tichiedza kuti tirambe tichitarisa kumusha kuti patinenge tozoregedzawo mabasa atiri kushanda aya tinenge takuwanawo chekuti tibate tiri kumusha.
Muri kuzvikwanisa sei muri mhiri kwemakungwa kwamugere?
Zvazvinoita here hama dzangu ndezvekuti izvo kune mataurirwo ari kuitwa nevamwe kuti zvinonge zvichinetsa nekuda kwekuti kune vanhu vanogona kukuparadzira inopfuma yako kuZimbabwe. Ichocho hongu chingangova chokwadi, asi ini chandakadzidzawo zvangu ndechekuti ukanga wakaisa mari yako wakusingoenda kuita business. Hakuna kuti ukangopa vanhu mari woti itai kana kuti tengai mbudzi kana kuti isai mari mugrocery shop kana kuti project yaunongotimuita usingazvitarisi. Inini ndakaona kuti vazhinji vanhu vari kumba vakaona kuti apa pane mukana wekuba vangangokubira, especially kana usiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika. Saka inini zvandakaita ndezvekuti kune vanhu vese vanondishandira inini ndinenge ndichida feedback, I always talk to them. Inditaura navo vanondiudza feedback every day. I have to phone. Ndine vanhu vandinotuma foot vanonotarisa kuti zvi zvakamira safe ground. Saka yese iyoyo inenge iri monitoring. Saka zuva nezuva ndinoudzwa kuti zviri kufamba safe. Saka hapana maripoti anosiyana, plus vanoda kupota vachibvunzwa vashandi kuti mamapapi nguva inei nguva vachikupa update, because kana vasina munhu ari kuvatarisa usipo muridzi vanogona kungosara vachiita zvavanoda. Just make sure you are always there. Ndinofunga kuti zvinobudirira.
Sei makafunga kunotanga mabhizimusi osaya kumusha kwamunenge musiri nguva zhinji?
Kumusha ndokwatakakurira hama dzangu. Saka naizvozvo hatina chinhu chingatikonise kuti tiite maprojects kumusha kwedu kwatakazvarirwa sevana vekuZimbabwe. We understand kuti kune matambudziko anoitika hongwe, zvinhu zvinosiyana, maonero anoita vanhu, zvinhu zvinosiyana zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana siyana, asi tikati titarise tine maonero iwayo hakuna kwatinoenda. Saka zvakafanana nezvekudaiwo, pandakaita zvemaprojects zvanambudzi nananguruve ndakangoona kuti kunyange dai zvikanzi hurumende zviri kukanganiswa zviri kuitwa sei, hazvibate bate maprojects iwayo, anongoramba achienda mberi. Of course pane matambudziko anozvifanana nezvanana karenzi zveizvi zvinochinjwa chinjwa, asi izvozvo zvinowanikwa. Uyezve kana uri munhu ane chipo chemabhizinesi unongoramba uchidi uchibata basa wosiyana naizvozvo uchingonozvi kuitwa, because imagine nyika yedu yakakura kai ine vanhu vakawanda. Saka zvingaite kuti iwewe uri one ndiwe wega ungosara une dambudziko. Saka there's so many businesses. Saka panenge pane matambudziko vanhu tinenge tinewo plan B. Taka make sure kuti mari dzedu dzakachengetedzeka.
Tinoona kuti pose panoitika basa rakadai panosanganikwa napo nematambudziko. Matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuakunda sei?
Matambudziko atiri kusangana nawo iwayo kuZimbabwe ndeyekuti panyaya dzemari, mari zhinji dzaunenge uchishandisa imari dzako dzaunenge wakashanda ikoko kunze kwenyika uko. Saka kuZimbabwe kuti uwane chikwereti zvinoitwa dzimwe nyika maloans hakuna. Saka you gotta fund everything. Saka you gotta be very wise kuri kuwana mari, especially kuzvatiri kuita zvana wholesaling nemaretail zvinoda mari. Saka you have to make sure kuti everything stock yako zvakanaka, zvese shopu yakazara, nekuti vanhu havadi kupinda mustore isina chinhu, vanongotenderera vachingonyenyeredza. Saka iwe unofanira kutozadza zvinhu zvinodiwa nevanhu makastoma kuti vakwanise kuti kana vakanga vauya mushopu mako ivanowana zvirimo. Saka matambudziko ndowayo yekuti hakuna mari yechikwereti, plus makarenzi edu anochinja chinja aya anombonzi zvaiyi mari yaya ndiyo yacho makumanikidzwa nehurumende. Asi izvozvo takazungwarira kuti kana zvakadaro tetine plani yekuti ndozvakuti kana zvikanzi zvakuita zvekumanikidzwa unongochingoona stoku iripo imwe yacho unogona kungozongobviswawo uchingoona kuti zvakamira sei. Asi so far zvazvo hazvisati zvanyanyaita dambudziko, because kana izvo zviri kunzi vanhu vakunzi vashandise mari yakati hazvisati zvanyanya kuita zvekuti zvimwe zvinganyanya kuafekta vanhu vakanyanya kuwanda izvozvo, kuda maybe mabig masupemaketi aya toko shindaite dambudziko hombe but it is very small little population vanhu vanenge vane mari idzodzo vazhinji vanhu varingoshandisa iwaya ma US dollars
mashoko amungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva
mashoko anengade kupa vana vemuzimbabwe ndeyekuti nyika yezimbabwe nyika yedu ndokwatakazvarirwa you know tisatye zvedu kuti tiite mabhizinesi ikoko because kunyika kwedu we are Zimbabweans. We know we have problems. Nyika nenyika ine matambudziko. Kune vazhinji varingonyepera vanhu vachiti musaite mari ikoko. Nekuda kwekuti mukanga maita mari, mari yenyu yese inoenda. Inyaya yekunyeperana kuti vanhu vasaite mari. Because at the end of the day, matambudziko achapera. Plus izvezvi, mikana inongopota ichiuya vanenge vachiiwana vanayo. Saka kuZimbabwe unogona kuita mari. You can do your business. Takafambawo dzimwe nyika dziri mumuAfrica umo kuna Malawi kupi kuna Zambia. Kumbodoni tuma problems pano nepapo. But kana uchida kuti uite mari kuZimbabwe izvezvi mukana. Because Zimbabwe anoshandisa ma US dollars iwaya saka ane more value. Saka kwese kuna Zambia uko vari kuuya nana Mozambique vachitodawo kuti vaone kuti mari iri munyika medu iyoyo vanoidawo nekuti ine value. Saka tisatye tichiti tichazodii tichazoni zvazochinji zvazodai zvaenda mberi because vamwe vazhinji vari kukura vanhu varida kuzoritaya saka izvinoizvi vana vezimbabwe mukana watinawo sevana vemuzimbabwe kuti tiite mari tiinveste munyika yekwedu timbosiyana nezvekuti titarisane nezvematengo enyika because business nezvematengo zvakasiyana kana uchida kuita mari unogona kuita mari kana uri murimi unongorima zvakadaro nyika iyoyo inenge ine zviri kuitwa zvichitongwa nezvairi kutongwa nemabhizinesi unongoitawo usanyanya kuzvitarisa zviri kuitika kumuseruko iwo unoda kuita mari saka munhu ari kuda kuita mari haanei nezvikunetsi zvakafanana nemakambani mahombe chavo chavo aya vanana Shell nana BP vanogona kutopinda nyika iri kuitika hondo vachivhura maservice station vachimaina oil imomo havanyanyi kuzvitarisa izvi zvokuti ndiani ari kutonga munongoita basa sebasa sevana vezimbabwe mobudirira.